Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF pamwe neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC, iyo vati iri kuda kubirira sarudzo nemuvhuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita slogan yebato vachivhura chirongwa chehurumende. Voice of America inotepfenyura kekutanga iri muZimbabwe muchirongwa chemushandira pamwe neZim Papers Television Network. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF pamwe neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC, iyo vati iri kuda kubirira sarudzo nemuvhuro. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatorere nhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare, vaChamisa vati vachapinda musarudzo dzemusi wemuvhuro, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo isina kugadzirisa nhunha dzavo. VaChamisa nembatanidzwa MDC Alliance vari kuda kuti vapiwe gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota pamwe nekuti chimiro chebepa richashandiswa pakuvhota chichinjwe.
Shoko kunyika ndeyekuti takahwina kare. Ngatichingonopedzisa basa rakatangwa nababa vaTsvangirai, basa rakatangwa neruzhinji rweZimbabwe, rwendo rwerusununguko, rwendo rweshanduko, rwendo rwemikana, rwendo rwebudiriro. Ndozvatakuda kuti tigadziriswe tiende kune ramangwana rakajeka, tiende kune ramangwana rinofadza kumunhu wese. Saka shoko rangu kunyika nderekuti wese wese uri kwauri ikoko, ungava baba, ungava amai, ungava sekuru, gogo kana mbuya, kana kuti uri mukomana wechidiki kana musikana wechidiki, buda neuwandu, kurudzira umwari padii pako, tiende kunovhota tipedze dambudziko riri munyika.
VaChamisa vatiwo kunyange hazvo waro wesarudzo usina kugadziriswa zvakanaka pamberi pesarudzo idzi, vane chivimbo chekuti vachakunda musarudzo idzi. Imwe nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati vaChamisa pamwe neMDC Alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita ZEC kugadzirisa nhunha dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji, avo vavanoti vari kuona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo.
Ndinoona kuti MDC Alliance yanga iri parumananzombe zvikuru sei tichitarisa chido zvido zvevanhu munyika zveruzhinji zvavanga vakatarisira kualliance, nekuti uyezve nenyaya yemareforms kuti aitwe kuti sarudzo ive ine kodzero. Saka ndinoona kuti uchizvitarisa zvinhu zviri izvozvo vakudza zvido zvevanhu kunyanya tarisiro yevanhu kunyanya kupinda mareforms aifanira kunge akaitwa kuti sarudzo ive ine inoremekedzeka uyezve inobuditsa zvinhu zvido zvevanhu. Saka ndotarisa kuti zvaitwa neutungamiri hweMDC vakurudzira zvido zvevanhu kunyanya.
Imwe nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati vaChamisa pamwe neMDC Alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita ZEC kugadzirisa nhunha dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji, avo vanoti vanoona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo kuita kuti vasanhonge zvose nemuromo, sezvo upfumi hwenyika hwava kuita kunge juzi ratizirai rinoti uku riri kurukwa, uku riri kududunurwa. vakadai vaibva vamutungamiri weGhana vaJohn Dramani Mahama avo vari kutungamira chikwata cheCommonwealth chiri kuongorora sarudzo vati Zeki inofanira kutambirawo zvichemo zvemapato ose ari kukwikwidza yoedza kuzvigadzirisa sarudzo idzi dzisati dzaitwa kuitira kuti zvichabuda musarudzo zvitambirike. VaMahama vaudza vatori venhau kuti Commonwealth ichatarisawo mafambisirwo achaitwa sarudzo dzemusi wemuvhuro kuti ione kuti Zimbabwe yodzoserwa here muCommonwealth kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanga vari kukwekwe kuMidlands, uko vange vachivhura zviri pamutemo chimwe chikamu chikuru chemvuto yekoromo kana kuti chrome plant chekambani yeAfrican Chrome Fields. Kunyange hazvo uyu wanga usiri musangano wezvematongerwo enyika, vanhu vakawanda vapinda pamusangano uyu vanga vakapfeka hanzu dzebato reZANU-PF dzine mufananidzo wavamunangagwa. Ivo vamunangagwa vanga vachitaurawo zvematongerwo enyika.
Pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana pasine mhandu.
VaMunangagwa vakurudzirawo vanhu kuti vavhotere musangano wavo weZANU-PF vachiti une nhoroondo yekuunza rusununguko.
Haleluya! Iyo yoga ZANU-PF ndoine nhoroondo, ndoyakasunungura nyika ino, ndoinopa rugare, ndoyatinofamba nayo, ndoinoda runyararo, ndoinoda kuwirirana, ndoinoda kuti vanhu vabatane. ZANU-PF icharamba ichingotonga, igongotonga, ichingotonga. Ava vane zvisangano zvavo ngavarambe vachibvuma kutongwa neZANU-PF. Tichingovatonga asi toda runyararo. Haleluya! Well, haiti ZANU-PF rally. We have come to ACF. I had forgotten.
Mapato anopikisa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN anoti vamunangagwa vari kushandisa midziyo yehurumende kutsvaga rutsigiro. Izvi zvakambotaurwawo nasachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Mutungamiri weZANU-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende. Achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi akusveta kambeni rale yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa mahelikopta, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana siyana, uyezve mapurisa nemasoro anenge akatifararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rally dzari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega. Hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo.
Asi vachipindura vanoona nezvemutemo muZANU-PF vari nhengo yepolitibhiro yebato iri vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti izvi ndo zvinoitwa nevatungamiri venyika pasi rose.
Kana munhu ari president haazosii chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kukampeni. Maprivileges of being an anchorman.
VaMunangagwa vatiwo zvavari kuparura zviri kupa kuti vanhu vawane mabasa vachitenda veAfrican Chrome Fields nebasa guru ravari kuita munyaya dzezvezvicherwa. Nhepfenyuro yeVoice of America iri kubatana nhasi nenhepfenyuro yeZim Papers Television Network mukuita chirongwa cheStreet Talk Africa icho chinopakurwa naShaka Sally. Nhasi Sally achanga achitepfenyura aina ruvheneko parinyatwa weZim Papers Television Network vachibvunzurudza vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Chirongwa ichi chinotanga na 8:30 p.m. manheru ano. vari muhurukuro yanhasi ndimu zvinafundo Lovemore Maduku mutungamiri we National Constitutional Assembly kana kuti NCA mutungamiri we Alliance for People's Agenda Dr. Nkosana Moyo nengo ye MDC Alliance vatendai biti pamwe nemutungamiri we Build Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika tanonoka wandi we Studio 7 abata jonga kande mbiri we Studio 7 uyo ari muHarare kuti tinzwe nezveurongwa uhu
mapato andinoziva andanzwa kuti achanga achipinda kune bato re MDC Alliance kana kuti mubatanidzwa MDC Alliance asi mugakava iri mubatanidzwa uchanga wakamirirwa navatendai biti kuti ZANU PF pagakava iri ndanzwa kuti ichanga yakamirirwa nava Christopher Mutsvangwa kuti bato re National Constitutional Assembly kana kuti NCA mutungamiri webato iroro Professor Lovemore Maduku vachanga varipo pamwe chete na Dr. Nkosana Moyo vanove mutungamiri webato re Alliance for the People's Agenda kana kuti APA
ko zvatinoziva kuti kune vakawanda chose vari kukwikwidza kuti vaite mutungamiri wenyika vamwe vese vari kupi
vamwe ndinoiva kuti vanenge vaine zvinenge zvakavamanikidzana kuti vana ivava ndo vandakwanisa kunzwa kune vari kuronga nezvemusangano iwoyo musakanganwa wakuti vachange vari vachikokera nhaurirano iyoyo yegakava ndi Chaka Sally anove mushandi weVoice of America pamwe chete nemumwe anonzi Ruvheneko parirenyatwa gakava iri riri kuitwa pakubatana kweVoice of America neZimbabwe Television Network kana kuti ZTN inove iri muno muZimbabwe ndo vakaronga gakava
ko vanhu vari kutarisira here hurukuro iyi
vanhu vari kutarisira hurukuro iyi wande asi ndanzwa kuti vanenge vachida kupinda kunoona hurukuro iyoyo vachange vachibhadhariswa madhora 10 vanhu vandambotaurawo navo vari kuti madhora 10 ekuti tinge tinoona kana kuteerera gakava iroro imari yakawanda zvikuru zvikuru vachitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi muZimbabwe
nene pasina nyaya dzekubhadharisa mari pamusuo apo munoona sekuti gakava iri riri kuda kuitwa chinhu chinotarisirwa reka kuti chinodikamwa navanhu muZimbabwe panguva inoiyi
vanhu vanoda zvikuru gakava irori asi chiri kunyanyochandanzwa kubva kune vandanchivhunza ndechekuti vari kuti ko vatungamiri vemapato acho vari kukwikwidza musarudzo vadiiwo kuuya nekuti zvichapindurwa nenhume dzavo kana nevavatuma zvinogona kunge zvisiri izvo chaizvo chaizvo zvavanenge vachitarisira kuti dai toti vachamisa vanga varipo kana kuti vamunangagwa vango varipo vaitaura nenzira dzakadii yavangati kuzvinzwira kubva pamuromo wemunhu wacho ari kukwikwidza vanhu vainge vachiti dai zvazvabvira kuti ivo vaviri ivavo vange varipo vachipindura vega ndo zvazvichitarisirwa nevanhu
uyo anga ari mutori wedu nawe Studio 7 Jonga Kandemiri achitaura natanonoka wandi weStudio 7 ari parunare muHarare
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu pafacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nepenyuro dzemu America dziri kutepenyura nasi mashoko akatepa emutungamiri wenyika vaDonald Trump negweta ravo kwenguva yakareba vaMichael Cohen vachizeya nzira dzekudawo kubhadhara mari kune mumwe munhukadzi anoti akaita zvepabonde navaTrump. VaCohen vakatepa mashoko aya vaTrump vasingazive munanyamavhuvhu 2016 apo vaTrump vaikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Gweta ravaCohen vaLani Davis ndivo vakasvitsa tepi iyi kune pinyuro yeCNN neZuro. Asi vaTrump vagara vachiramba kuti havana kumbodanana naKaren McDougal. Vanhu vapedza kuvhota uye kuverengwa kwemavhoti kwatanga muPakistan, uko vanhu vanosvika mamiriyoni zana nematanhatu vavhota nhasi musarudzo yanga yakazara nemhirizhonga. Patanga kuvhota vanhu, pane munhu anga akazvisungirira bhambu uyo ariputidza panzvimbo yekuvhotera muKweta mudunhu reBaluchistan. Vanhu makumi matatu nemumwe vakafa uye makumi mana vakakuvara. Chikwata cheIslamic State chinoti ndicho chakonzera kufa kwevanhu ava. Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vanoti shanduko muZimbabwe inouya chete kana vanhu vakabvumidzwa kusarudza mutungamiri wavanoda. Dr. Manyika ndemumwe wevanhu makumi maviri nevatatu vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, uye bato ravo rine nhengo dziri kukwidzawo musarudzo dzenhengo yedare reparamende pamwe nemakanzura. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 uyo ari muHarare aita hurukuro naDr. Manyika.
Kushanduka zvinotozoitika kana sarudzo yaitika. Pane kumogonenge kushanduka. Zvimwe zvinhu zvinangoita kunge zvachinja. Asi chokwadi chaizvo ndekuti kusvikatave nevatungamiri vane hanya neupenyu hwevanhu, zvinhu zvinenge zvisina kushanduka. Kusvikatave nevatungamiri vachachinja maitiro anoitwa nehurumende muno, zvinhu zvinenge zvisina kushanduka. Saka isu takatarisira kuti zvinhu zvishanduke kubudikidza nesarudzo ichaitwa nevanhu musi wa 30 July.
Muri kukwidzana nevanhu vane mapato anga aripo kwenguva yakareba, bato renyu reBuild Zimbabwe ibato idzva, muri kutambirwa sei?
Hati kutambirwa zvakanaka chose. Nyaya iripo ndeyekuti hakusi kureba kwenguva yanga iri bato muno muZimbabwe, nekuti ZANU-PF toziva kuti ndo bato the oldest muno muZimbabwe, asi hapana zvakagadzirisa. Saka izvozvo ndo zvatinotaurira vanhu kuti aiwa, hakusi kukwegura kwebato kunochinja upenyu hwako. Hakusi kukwegura kwebato kunoita kuti vakwanise kugadzira makampani aiwa. Vanhu munofanira kutarisa zvinhu zvakamirirwa nevanhu vari kuda kusarudzwa. Mosarudza avo vanhu vanenge vachapedza namwenyu.
Mamwe mapato ari kuchema nekuti ZEKI haisi kubata zvakanaka gadziriro yesarudzo. Imiwo sebato reBuild Zimbabwe, zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Haisi takagara tichizvitaura izvozvo kubvira kwokutanga. Hazvisi zvinhu zviri kutishamisa. Pane zvinhu zviviri. Ukatarisa, pane zvinhu zvinoita kunge zvinenge zvisina kururama, zvinofanira kuchenjererwa. Zvakangofanana nekuti kana iwewo ukaonekwa uchingombundirana nemudzimai wemunhu, zvinonzi hapane chiri kuitika handiti. Saka pane kumbundirana kunoita veZEKI nehurumende neZANU-PF kusina kururama. Saka chero vanhu vakati hapana zvinenge zvichiitika, tinongori kunongori kungombundirana, asi hazvinenge izvozvo hazvigamuchiriki. Kwozoita zvinhu zvinongonyatsoona kuti izvi hazvina kururama. Munoda kubvira kwokutanga panyaya yemuchiri kurangarira pakaita maregistration centers aya, kuti pakaitwa maregistration centers mashoma kuitira kuti zviite kunge zvakaoma sei kuregistra, ndobva pazoitwa maregistration centers akawanda. Vanhu vatofunga izvozvo kuti zvinhu zvokuregistra izvi zvinonetsa. Tikabva ikoko tikazoenda kunyaya idzo dzemaballot boxes, tikaenda kunyaya even yevoters roll, yekuti nguva yenomination tanga tisina mavoters roll. Saka zvinhu zvachina izvozvo munoda kuti chero vakazozviita kunge vazvigadzira, zvinachina zvinongogadzirwa after the fact. Zvinogadzirwa nyaya yachona yatotaika kudhara, advantage yacho yekuzanu kudhara. Saka pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvikurusa zviri kuitwa zvisiri right. Makaona mapurisa achivhota, mapurisa ovhota kubhuruwayo, asi yovezeka kuti no, hapana zviri kuitika. Vanhu vari kuti mapurisa ari kuvhota, vanhu vari kuda kukonzera nyonga muno.
Bato renyu rine urongwa here hwekupindawo mumigwagwa, zvatiri kuona zvikutwa nemana mapato ari kunyunyuta nemashandiro ezeki?
Isusu bato redu urongwa hwedu ndeyekuti munhu wese anonzi muZimbabwe ane mkana wakuti ataure kunyonyuta kwake pamsoro pezuru kitika ya shikana ajida upina mkwako angapinde mkwako kana ila kunyora kana ila uta urasila nukuta uraisu kana ila kuzisa pa social media munu wese wa Mzimbabwe ane kodzero yekuti ataure kusakuzikana kwake nezuru zuru kitika saka isusu hatibati muna atiti munu itaichi chete kano tiji ayo zese zuru muna kana ila wenda mroti ngaide mroti kana muna achida kunyora nganyore kana muna achida kurekota zunzo aniza pa social media ngaize achitaura iye kusakuzikana kwake
Vamwe vari kuchema nenyaya yekuwana mari yekutsvakisa rutsigiro kana yatingati campaign imi muri kuzvikwanisa sei
nyaya ipo ndeyekuti munhu wese ari mu situation iyoyo hakuna munhu asiri mu situation iyoyo tinoziva kuti vanhu vakaipa kuti vave varombo kuti vasakwanise kutsigira zvavanoda saka muchizoona vanhu vachinzikana vanhu vakauya vezanu vakauya nezvimasupa zviya zviya vanhu vanomanyirako kana kuti vanhu vakauya nezvimatisheti vanhu vanomanyirako nezvimwe zvakadaro nyaya iripo munyika munomu yakataurwa gore rakapera naPrisca Mfumira yekuti 72.5% vanhu munyika munomu vanorarama muurombo hunotyisa
Mutungamiri webato rebuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vachitaura naJunga akandemiri weStudio 7 pari parunare muHarare. Kunyangwe hazvo sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri kuti ragadzirira zvose zvinodiwa kuti zviitwe musarudzo uye richiti rinotarisira kuti dzinenge dzakachena, sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti vanhu vakawanda munyika havachina chivimbo nesangano reZEC. ZESIN inoti ongororo yayakaita iri kuratidza kuti vanhu vakawanda vari kushushikana zvikuru nekugunun'una kuri kuita mapato anopikisa nezvekubatwa kwesarudzo, kugadzirwa kwegwaro rekuvhotesa zvikuru remutungamiri wenyika nezvimwe. Mapato mazhinji anopikisa anoti ZEC yarasa pembe ichibva yabatana neZANU-PF mukufambisa sarudzo. Asi ZANU-PF inoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nezvegadziriro resarudzo iyi, tabata mukomishina weZEC vaqobani moyo kuti tinzwe divi ravo.
Commission yakutanga kuendesa material yese inofanira kuenda kuma provincial offices and commission yatotenga zvose zvinodiwa musarudzo. Tatanga kuti isa matende kwatichaita ma polling station at outside ma schools tirikutrena futi ma polling agents ama party kuitira kuti vanyatoziva kuti basa ravo nderechii musi weelection day.
Tanzwa kuti mamwe mapepa ekuvhotesa atoenda kune dzimwe nzvimbo, icho kwadere?
Mapepa ari kuenda kuma provincial centers ndokwaanochengetwa for each province. Kana akubva ipapo ndokwatinodana ma polling agents ema political parties ese kuti atakuendesa mapepa ari kubva ku provincial command center kuma kuma polling station. Ndokwavanoona kuti mapepa akadai aendeswa kunzvimbo yakadai vachiona kuti manumber akadai ma serial number akaenda munzvimbo yakadai. Asi kana mapinters edu bekufidelity printers bekapedza province kuprinta, tinobva tati ngavaendese ikoko vachienda vane security yemapurisa nesecurity yeZEC. Izvi tinoitira kuti tichaite maproblems ekuti kwosvika zuva rokuvhota tisati taendesa material yakakwana kumaprovinces. Nenyaya yekuti neFriday tiri kuita deployment yomunhu wese ari kuenda kunovhotesa tichiendesa futi material yese ichishandiswa kunovhotesa.
Pane gwaro rabuditswawo nhasi neZESIN iri kuti iyo vanhu vamwe vanhu vakati wandei munyika vanenge vasina chivimbo neZEC kuti ingaabate sarudzo zvakanaka samutongi gava, munoti kudini mashoko aya?
Anisati ndaiona ripoti yacho, asi tinoona kuti kune mabato mamwe ari kuita commission as an agenda for their campaign. Saka vanhu vakawanda vanogona kunge vachiteerera maparties iwavo pasina kunyatsoongorora kuti commission iri kuita here chaiye chaiyo basa ravo.
Commissioner weZEC Dr. Qobani Moyo vachitaura pari parunare muHarare. Munau dzedu dzemitambo mutungamiri mutsva weZimbabwe Women's Soccer League Muzvare Barbara Chikosi vari kuda kuti nhabwe vanhukadzi itambwe muzvikoro senzira yekutsvaga tarenda iro ravanoti rapwa mutambo uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Chikosi vanoti vari kushushikana nekushayikwa kwetarenda idzva munhabwe yevanhukadzi sezvo mumutambo uyu usisina midzi mune vechidiki. Muzvare Chikosi vanoti nhabvu iyi inofanirwa kutambwa muzvikoro senzira yekusimudzira mutambo uyu mune vechidiki.
Ministry of Education kudai akwanisa kuti bhora revakadzi ritambwe kubva kuprimary kusvika kumasecondary school. I think bhora rinowana manew talents vanokwanisa kuzotamba munational stadium.
Muzvare Chikosi vanoti muzvikoro ndimo mune ramangwana rakasimba, kwete mumutambo wenhabvu chete asi mumitambo yese, vachiti ivo vari kutarisira kuita musangano negurukota redzidzo yevechidiki vapowo mavhima kuti vasimudzire nyaya yavo. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge tournament director weZimbabwe Open Golf Tournament vaMichael Mhatshi vasimudzirawo chichemo chekuti mutambo wegorofu uendeswewo zvekare muzvikoro.
Tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu, nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka. So ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorwa kwavanoita mitambo yenhabvu.
Asi vamavhima vanovimbisa kuti nyaya dzemitambo muzvikoro dzichagadziriswa vachiwedzera ivo kuti vane hurongwa hwavanawo kare.
Saka tiri kuda kuti zvinhu zvakaita semasporting disciplines tidevelope matalents evana atinenge taidentify. Chikoro chega chega chinofanira kunge chiine enough sporting facility. Sporting yacho iri part of the syllabus.
Muzvare Chikosi vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushayikwa kwemakambani anoisa mari munhabvu yevanhukadzi, vachiti ivo zvikwata zviri kuomerwa nekushandisa mari yavo yemuhomwe.
Maclubs vedu vari kuchema vakudawo sponsorship kuti atisi vakwanisa kutamba bhora, ende bhora rakaiwana masponsors. I think inobudirira kufura zvariri. Ezvinezvi vari kutobvisa mari dzemuhomwe dzavo kuti vabatise maclubs kuti bhora racho ritambwe. Saka masponsors vakapinda vekopetoroti achii zvinobatsira mune nzira yakakura.
Zvimwe zvezvikwata izvi zviri kutadza kutamba kana kupedza mitambo yazvo yese kupera kwemwaka nenyaya dzemari. Asi Muzvare Chikosi vane rimwe basa guru rekuedza kuti chikwata chenyika chevanhukadzi chevaMighty Warriors chibatwe zvakanaka zvichitevera kuchema kwaita vatambi vacho apo vaive mukamba. Rimwe gore vakambochema vadyiswa matemba aive akakwatiswa kwemazuva akati wandei apo vaigadzirira mutambo mukuru. Muzvare Chikosi avo vanozivikanwa nerimwe zita rekuti amai Red Rose vanozivikanwa zvekare semurongi wemagungano evaridzi vemimhanzi vemuno neve kune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo muZimbabwe, uye musakanganwe gakava rezvematongerwo enyika nhasi riri kutepfenyurwa neVOA neZTN. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU PF musarudzo. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanoita slogan yebato vachivhura chirongwa chehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele musakangano echirongwa chedu mangwanani na 6 a.m.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.